Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 16, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutirinqive kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yachif ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi neZuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaicherera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vashuga chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana atadziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. VaMaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokoza nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda, nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinohwandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo, vazhinji kwazvo vanofumidzorwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama, asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZTDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva, ari kuenda kubasa ari kumirira kuti azopihwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezvo kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati ichokwadi, vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano?
tazivisa vikimbali process nekuti Zimbabwe is a participating country ye mukimbali process. Zvekare Zimbabwe ii nengo ye committee ye mukimbali process. Inoona pamusoro pekushanda kwemakurukoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings ye Kimberley. Ndonya dzinenge dzitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro soro. Makurukoza hamukwanisi kuti muwanise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana. Izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maererano nemamiro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
We have started paying off our domestic debt, that's why there was a decline in the domestic debt.
Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura taichitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuwo mari yavo yava kuproducea muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwereti zvakapuwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vamwe vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi. Izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. Vamwe vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
ngube dambudziko ravana rindire kuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo. Saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka, vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo, kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona.
Vamwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora, pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei, apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya ya Chief Nhlahla Yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemambatiro enzvimbo yentaba zindudha kumatebeland north iri kutsviriridza munyika, vamwe vachitsigira ishe ndiweni, vamwe vachivashoropodza. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti gomo rentaba zinduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose, danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti gomo rentaba zinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele, vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana, vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentaba zinduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo, zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU-PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazivi uye vatisina kupa mvumo, hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanisa kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Tabazinduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, ishe Ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaiPitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanupf inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzirisho mashoma yepfuura iyi tevambonza chiyo charumbira fochin charumbira achibuda pachena kuti iye anotsigira ZANU-PF, zvinova zvisiri pabumbiro romutemo hazvitombobvumidzwa neconstitution yenyika. Zvakare tine court order yakabuda muhigh court ichirambidza fochin charumbira kuti ave partisan atevere bumbiro romutemo, asi hazvina kuteverwa izvozvo. Zvakare hatirambonzwa noise yakanyanya Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people, asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muvulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite DC atiri kufara ni mabati waru kito wa Chief Njuweni ni Uru Mende ni wa tisikiriwe batu za ZANU-PF. Chief Njuweni waru kutawurira waka mira wanu waunda wanu waka fisa matamu zubaka siyana siyana endese minduru ya kwa bagu ZANU-PF ni Uru Mende Chief Njuweni waru kuwa ni kwa wachishunguruzwa ni nzira zaka siyana siyana Isusu se batu ure MDC mnumbla wayo tisikutizu ozo sunuka nukwa kumira kutirapani nungu wa shinda mbe atikufara ni maitiru ya urumende atikufara ni maitiru ya batikiru ya batikiru ya batikiru ya kundawa mashifa anabatu wa haka mililira
asi imwe nengo ya Central Committee ya batore ZANU-PF wa Joseph Chuma wauza Studio 7 kutukukuru zira kwa Chief Ndiweni kutinyika itemerwe zumezu rangu kuno ratiza kutuwawe kupindira mneze matongeru wenyika izo wata azuko zeru kuitwa ni mazishe
mazimambo edu muno muzimbabwe tunozi wati ndio wano tariza kana kutu kuchangeteza ivuredu enyika edu saka wa Chief Ndiweni wanga wachishunguru zika kumusura penya ya kukua kwe munda unakaunda yao wanga wachirongo hao asi wazulashika ndepe kuzotanga kudai drakuti dai warunga hawa wati pamezu ni masaji zaya agara atoti kuwaza kudara agara ato kuwaza ekonomi acho kudara ibabu ndoba noti chifu ataka
pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato rema Republican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU-PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU-PF vaEnoch Porusingazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusingazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue ndo the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge pane pachinhu kuti vanhu vanotaurirana
vasaruvaka munoonawo sei nhaurirano idzi?
Listen, dono riti nyato kubundira na pachena kuti nyaya naura mwenye ya kanaka asi inye kuti arukuta ura nocho ndia aninani dialogue ya mangwana tiki zitari kwa zedu kwa wana wa Zimbabwe wa shingi ni dialogue ya pakari pia zanu pf nye zanu pf chaidikana si urukuro wakati wacha misa wanoa muna anoro tigiro waka wanda prone ya mnika muna wamuchete na wamuna angagwa
vapo rusungasi
Tona kuya tiritega kondima kanga muri mune mapati mogaere anditi wane mapati wari kota wanda
vasar wako
onare bobo atikura bakuta wera na tirikuti na wera nukazizi kano kuti weza nukutu na wamuna angagwa waru nakuto uiyo onao pa na wera nukweto ndio waru kuda izira wazi tinoto wana se iyo ndio wanitambu ziko guru kutitisita patawe izos baka isusu takati tinoda neutral mediator asiri iyo kweta sekoto anodongwa nao oza wakwanisi iyo kuchuza marifu
zino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachuya imuri kunze imini hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako maideas ndo anobatsira
ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira satitone election pawekend apa wamwana wana mazero pa polling station onzo avaiiririra chinoita kuti zvishande vapo rusingazi munhu ngaaende aina vanhu vamirira like inini kuti zvamunotaura kupalamend zvinoteererwa nekuti vanhanangu vachiti vapo rusingazi vane vanhu vakavatuma vanje ava vasina vakavatuma vari kumbomiririra ani
aiwa aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri ndee vatungamiri kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi president ED Mnangagwa simbo
vasar waka munoti wokudi
aiwa vari kuita meeting vari vega mangwana wozi ndio vega mutungamiriri ariko vamwe vese vasa havana vari kutungamirira hauzvitungamiriri vana vanakupe vana madhuku vana muteki havana vari kutungamirira musavaverenge pavatungamiriri
musashora mbodzana inozvimbira
todzoka kwamuri honorable porosingasi tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi
kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi tingadai tisiri patiri pano tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed wezanu pf hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa asi izvezvizvi ngativei patient tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka takatoudzwa wani kuti apa zviri kutanga kugadzirwa pa kuchamboita kakugeda geda kwemazino asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupemaketi medu tine mbuya zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupemaketi mashops and so forth asi iye zvine izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadzirishwa ndinoziva kuti vasaruwaka vachataura nezve mafuta edzibhotikari nezvakadaro chokwadi kana mukanzi wa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muzimbabwe
honorable sariwaka
kutosandurwa kwakaita cabinet sondorineri mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba vagumbo vaingovindisa vana venyika inoti mafuta tinawo mafuta tinawo but vanhu vakiwa vachingowedzera kureba saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyemera vanhu ibvume chinoita kuti vamagona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira but ukati iwo hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvozvi zvinyaya yautaura ikuti mumashopu zvinhu zvirimo zvinhu zvine zviri mumashopu handizvekuti zvigaremo pano ndezvekuti vanhu vatenge but vana vemuzimbabwe vari kuzoona hongu zvinhu zviri mumashopu but vari kuswera nenzara vanhu varorara nenzara mumishomo
Nengo MDC ichimirira mutasa central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vachitaura vari parunare vari kwamutare manzwa zvakare kubva kumiriri wechipinge South mudare reparamende vari nengo yeZANU PF vaEnoch Porusingazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPSTI vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingova umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nashe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu sePOSA vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muactivist ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve ukatotarira masections maclose ari muposa iyo idrafti akatoomesesa nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploye pazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mupwe. POSA yanga chitori iri nani iyi haina kutombomira zvakanaka iyi zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokutosununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa musapst vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vadziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paflamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill. Rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nienderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasisa kuitwa mutemo. Kuri kutazobudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvina fundo mutulinguve kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhatungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda bakuvi.